Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri kurume 17/2020 akateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanza kwani sumchirongwa chedu chanhasi ini ndini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures until the threat of coronavirus recedes.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavirus nedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Vadzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva yehurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavirus. Mari yemunyika yoramba ichipera simba izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Ndiyo mimwe emisore na uzedu zanasi chiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende yatara nasi chirwere checoronavirus sedambudziko guru rabata nyika yose kana kuti national disaster. Uye ndo kukanzura zvirongwa zvakawanda zvinosangana vanhu vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus ichi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kustate house mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vaona zvakakodzera kutora matano aya nekuti nyika inogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo ratove munyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa vati kutara coronavirus sedambudziko renyika yese kunoita kuti nyika ikwanise kuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa kurwisana nechirwere ichi vati urongwa uhu huchange huchitungamirwa nebazi rezveutano Vamunangagwa vati zvipatara zvese munyika zvave kutarisirwa kugara zvakagadzirira kuongorora pamwe nekurapa chirwere ichi vatiwo hurumende iri kugadzira nzvimbo dzakawanda dzekuchengetera vanhu vanofungidzwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus Vamunangagwa vati vese vari kuronga kuenda kunze kwenyika dzine chirwere ichi vanofanira kumbombena nzendo dzavo kudzamara zvinhu zvadzikama
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair.
Tambomisa Zimbabwe International Trade Fair pamwe nemhemberero dzeIndependence kudzamara tambudziko recoronavirus rapera.
Vamunangagwa vati hurumende ichazoongorora danho iri mukati memazuva makumi matanhatu ari kutevera. Panyaya yezvikoro, vamunangagwa vati sezvo pasina kana mumwe chete abatwa nechirwere ichi, zvikoro zvicharamba zvakavhurwa sezvo zvave tezhewa nekuvhara, asi vakati hurumende ichaongorora danho iri kana pane zvinenge zvaitika.
In view of the fact that schools are only 2 weeks away from end of the first term,
nekuda kwekuti zvikoro zvasara nemasondo maviri chete kuti zvivhare, zvicharamba zvakavhura. Asi zuva rekuti zvikoro zvichavhurwa rini patemu yechipiri richaziviswa nekufamba kwenguva.
Vatiwo mahofisi ese hurumende anofanira kutanga kuongorora vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus.
In the same spirit, government encourages businesses and other establishments to do the same.
Hurumende inotarisira kuti vemabhizimusi vachaitawo zvese zvinodiwa kudzivirira kuparira kweutachiwana uhu pamwe nekuti vanhu vagare pakachena sezvo izvi zvakakosha pakuzvidzivirira.
Vati kunyange vatora matano aya, nzvimbo dzese dzekupinda nadzo munyika dzicharamba dzakavhurwa, asi vakati vachasimbaradza nzira dzekuongorora vanhu vanobva kune dzimwe nyika, zvikuru sei kunyika dzine utachiwana uhu. Vati vanhu vanofanira kuchinja maitiro nekuregedza kuita zvimwe zvinhu senzira yekuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Vatiwo kunyange hazvo pasina achabatwa nechirwere ichi, chave kutokanganisa nyaya dzeupfumi munyika zvekuti nyika inogona kutadza kubata zviga zvayo zvevision 2030. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa reMDC, Dr. Henry Madzorera, vati zvaitwa nhasi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemutungamiri wenyika, asi vakati dai vatanga nekukumbira regerero kuvanhu vakatukwa negurukota ravo amai Opa Muchinguri svondo rapfuura pamusoro pecoronavirus. Dr. Madzurira vatiwo zvakakosha kuderedza uwandu hwevanhu vanoungana vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira coronavirus.
Chimwe chete chatava tichikumbira vari purezidhendi vanatsa kutsanangura ndepavataura kuti all hospitals and clinics put on high alert. Kuda kuziva kuti zvinoreva here kuti mahospitari nemakliniki achapiwa mari zvekuti vaite basa ravanofanira kuita? Achapiwa here zvikwanisiro zvakafanana nepersonal protective equipment, zvakafanana nemishonga, zvakafanana nekuti vo vasevenzi vacho vadzidziswe kuti vanoita sei kana vanhu vanosuspektwa kuva necoronavirus vauya? Vasevenzi vachapiwa maincentive here okuti vave kubasa? Nokuti basa ravo tinovati basa rine njodzi huru, vanogona kubatawo zvirwere, saka vanofanira kupiwa hatingati izvo maincentive zvokuvakurudzira, zvokuvakuchidzira kuti varambe vachiita basa ravo.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nekubata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumasere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguji.
Nyika ava Constantino Chiwenga vanonzi vakabuda munyika nemusuwe svondo vakananga kuChina kunorapwa. Mutauriri wemutungamiri wenyika ava George Sharamba vaudza sangano renhau reAFP nhasi kuti vaChiwenga vakaenda kunoongororwa navana chiremba vavo semunhu akamborapwako. Asi vaChiramba vati vaChiwenga vakanga vachinzwawo kuneta mumazuva apera aya, izvo zvakaita kuti vasaonekwi kakawanda sanganisira kupurazi remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuKwekwe, uko vaitarisirwa kuve munyarikani pazuva rekuona zvirimwa papurazi iri svondo rapera. Rwendo rwavaChiwenga kuChina runouya panguva iyo nyika iyi yeChina yakabatwa nedambudziko rechirwere checoronavirus, icho chakanzi neWorld Health Organization rave dambudziko repasi rose. Izvi zvinoitikawo panguva iyo vamunangagwa vari kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasashanyira nyika dzine chirwere ichi. Chakundikana kubata vacharamba kanawo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, ava vanzi vanga vari mumusangano. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa vanoti vanoona rwendo rwavaChiwenga rwendo rwauya panguva yakaipa, sezvo nyika zhinji dziri kutoburitsa zvizvarwa zvadzo kubva kuChina nekuchira chirwere checoronavirus.
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyekuti vakaenda kundorapwa kuChina, asi sokuziva kwamunoita kuChina ndokuri kuita dambudziko recoronavirus rekuti vamwe vari kutobva ikoko vachitizira kunyika dzavo kuti zvichida utano hwavo nemagariro avo zvisanyanyovhiringidzika. Asi nekuda kwokuti vaChiwenga ndoona sokuti vari kushandisa ukama hwechiuto nezvimwe zvakadaro kuti vakwanise kupinda muChina vasina dambudziko.
Tinoona kuti vaChiwenga vanga vasiri kuonekwa mumakungano kana maiunganwa mazuva apera aya, ungava muratidzo here wekuti miri yavo iri kudzimbikana kana kuti kudzokera kwavo kuChina ingori nyaya yekuti vari kuenda kungonoongororwa semunhu akamborapwako?
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyekuti vakaenda kundorapwa kuChina. Vajonga nyaya yekuonekwa kwavaChiwenga mumakungano pane makunga kunga akawanda anenge achitaurwa pamadande mutande zvekurwara zviripo but kunewo zvimwe zvinotaurwa zvenyaya dzematongerwo enyika dzokuti vachivenga vanofanira kuita president nezvakadaro saka iveruzhinji havanatsi kuzoziva kuti zvii zviri kuitika tingangoti anoziva kuti mwana wembe waanorwara ivhu
kushanya kwavachivenga kuchina kuri kuuya panguva yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira vana vezimbabwe kuti vasabude kunze munguva ino yechirwere checoronavirus veruzhinji vanozvitora sei
tingangoti pane kakuvhiringika karipo zvikuru sei pakuedza kubatana nenyaya yecoronavirus kuti zvinosungwa nemutungamiri wenyika kuti zviitwe nezvinozoitika zvikuru sei kana chitarisa vari kumusoro maministers naivo president zvoita sekunge ivo havabatwi nechirwere ichi vamwe ndo vanobatwa nacho uye munoonawo kuti tiri kunzwa nyaya yekuti zvikoro zvinenge zvakavhurwa munoziva kuti temino iyi vazhinji vari kumasports nezvimwe zvakadaro saka vanhu vanei vachingosangana saka tiri kureva here kuti kuchechi nekumwe uku ndo kuri kuita kuti vanhu vatapurirane kuzvikoro havatapurirane saka zvinotinetsei kuti munatsoona gwara rakanatsotitwasa rokuti tiri kuda kurwisa coronavirus sei
avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vacharles mutasa vachitaura vari parunhare muharare nestudio 7 Judicial Services Commission inoti komiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iferefete mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court vaFrancis Bere yatanga basa rayo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weJudicial Services Commission kana kuti JSC vaBrian Kiwane vaudza Studio 7 kuti komiti yakaumbwa navaMnangagwa kuti iferefete mhosva iri kupomerwa vabere yekupindira mune imwe nyaya yanga iri mumatare yatanga basa rayo. VaKiwane vati zvichabuda mutsvagiridzo iri kuitwa nekomiti iyi zvichaziviswa kana komiti iyi yapedza basa rayo. Vabere avo vakambomiswa basa vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapindira munyaya yaive pakati pekambani yehurumende yeZimbabwe National Roads Administration kana kuti Zinara nekambani yeFremas Enterprises inove kambani yehama dzavo zvinonzi vabere vakafonera gweta reZinara vaita indudzo vachivakumbira kuti Zinara igadzirisane nekambani yehama dzavo panyaya yakanga iri mumatare. VaKiwane vati zvizhinji panyaya iyi hazvisati zvave kutaurika sezvo nyaya iyi yatanga kuferefetwa.
Hongu mutongi Bere vakambomiswa basa nyaya iri kuferefetwa. Takanza kuti mutungamiri wenyika vakasarudza komiti chaferefeta nyaya iyi. Bumbiro remutemo rinoisa pachena kuti kana mutungamiri wenyika aisa komiti iyi zvinenge zvapachena kuti mutongi vanenge vamiswa basa. Izvi zvinongopera chete kana mutungamiri wenyika vakwanisa kuzotora mabudiro enyaya vachimisa munhu basa zvachose kana kumudzosera pabasa kana vachinge vapiwa zvinenge zvabuda mukuferefetwa kwenyaya iyi nekomiti.
Rimwe gweta remuHarare uye vari munyori wesarudzo muMDC vaJacob Mafume vanoti mutungamiriri wenyika anekodzero pamitemo yenyika yekuumba komiti yekuferefeta vatongi sezvaitwa pana vabere.
President muconstitution yedu iyo anekodzero yekugadzira yavanoti iyo tribunal. Tribunal iyi ndo inoita basa rekuona kuti mhosva iripo here kana kuti hai ipo. Kana ikaona kuti mhosva iripo inopa recommendation kuna president. Kana mhosva isipo inopa recommendation yekuti munhu anga achidzokera pabasa. Nemamwe marecommendation yekuti kana zvine kutyora mutemo vanogona kuindiswa kumadzitare emhosva kana mamwe madzitare ekuti vadzosere zvavanenge vachinzi vakaresha. Idzi inyaya dzinotongerwa ndo maitiro adzofanirwa kuitwa.
Rimwe gweta uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Mwonzora vachitaura vakazvimirira segweta vatiwo semaziviro avanoita vabere munhu anogona kuchenurwa nekomiti yakaumbwa navaMnangagwa iyi.
Sokuvaziva kwandinoita Justice Bere munhu anoziva basa rake reujaji ende munhu munhu wekuti akanga akwira kuenda pachinzvimbo chekuita mujaji mukuru weku Supreme Court. Saka ndinovimba kuti zvinhu zvichabuda zvakanaka, ndinovimba kuti pachaitwa zvinhu nemazvo. Asi chandoda kuti ndikuhomekedze ndechokuti kana pachinge pasetwa tribunal zvinongoreva chete kuti judge wapomerwa mhaka, hazvirevi kuti vakaipara.
Rimwe gweta vaobeishava vati havaone pane mhosva yenganzi yakaparwa navabere.
Mutongi bere munyaya iyi havasiriwo vari kuenzanisa nyaya pamberi pedare, havasiriwo vari kutonga mhosva iyi. Nokudaro havana chekuita maringe nemaperero anozoita nyaya. Mutongi bere havana zvekare kufurira mutongi ari kuita nyaya iyi kuti ape mutongo wakarerekera kurukiri rwehama yavo. Mutongi bere vanonzi vakataura negweta kuti rione kana nyaya iyi ichikwanisa kugadziriswa nechimbi chimbi kuti hama yavo iwane mari yayo yaizoibatsira pakuripa miripo kuchipatara. Zvekare handioni paine chakashata panyaya iyi.
Vabere vati pachavo havasi kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo achiri pakati pekuferefetwa. Vabere havazi mutongi wematarehedzi mhosva wekutanga kupomerwa mhosva yakadai. VaBenjamin Paradza vakambopomerwawo mhosva panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe, vakatiza munyika nyaya yavo isati yatongwa, vachiti vakanga vachishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Mumwe mutongi vachausungwe vakambopomerwawo zvakare mhosva yakadai, asi vakawanikwa vasina mhosva. Tribunal iri kuferefeta vabere ine vanhu vatatu vanoti vasimbi mubako, avo vaimbove mutongi, magweta anoti vatakawira Nzombe naamai Rekai Maphosa. Vamubako avo vakagadzwa sasachigaro wetribunal iri svondo rapera vakati havazivi kuti vanoda nguva yakawanda zvakadii kuti vapedze basa ravakanzi navamunangagwa vaite. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yakurudzira Iran nhasi kuti iburitse zvizvarwa zveAmerica zviri mujeri munyika iyi. Panguva yechirwere checoronavirus chiri kunze chiri kubata vasungwa vakawanda majeri emuIran. Vanhu verudzi rwechihindu muNew Delhi kuIndia vamwaya pauda mumhepo pamwe nemvura vachipemberera zororo rechitendero chavo reHoli. Asi mufaro uyu hauna kuenderera mberi zvakanyanya semamwe makore nepamuzana pekutyirwa kwechirwere checoronavirus. Zimbabwe riri kushaya simba zvakanyanyisa zvekuti nhasi ranga richitengeswa nemadhora anosvika 46 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru sezvakaburiswawo neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats nezuro, ichiti kukwira kwemutengo wezvinhu kana kuti inflation kwainge kwasvika pazvikamu 540 kubva muzana. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitika izvi munongedzo wekuti nyika yananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kwedhora kuri kukonzerwa nezviri kuitika pamusika mutema uye mitemo yehurumende isina kujeka. Vaimbova gurukota rezvemari Vatendai Biti, vanova zvakare mutedzeri wemutungamiri webato reMDC, vanotivo havasi kushamisika nekushaya simba kwedhora remunyika uku.
Varemerwa. Dedollarization haise yakasucceeda nemafactors atinombotaura aya kutaura kuti vanhu ava vakakurumbidza kuda kuita dedollarization tisina maconditions acho, so hapana chinobuda. Maprize arikungokwira nemaprize ari kuramba akangoitwa maus dollars. Iko zvino vanhu zvina sitoro havachatombonyara manje, vabva ngotaura kuti hano ichamari 20 US dollars. Kana usina 20 US dollars wondipawo 800 dollars pachena masikati chaivo.
Munyori mkuru msangano revashandi ReZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedora remunyika kuri kuomesera vashandi zvakanyanya.
Takataona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tiona maprices achikwira, chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira. Tingatarisa masekta zvakawanda zvavakatenderana kuti vanopanana maminimum wage zvavakatenderana akatosara kumashure. Masectors akati wandei.
Mutungamiri we Employers Confederation of Zimbabwe va Israel Murefu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti vanhu vave nechivimbo nedora remuZimbabwe.
Vanhu havana confidence necurrent yacho, ndo zvimwe zvekukonzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvifungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvino zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka current yedu kuramba ichidonha. Nao kana current ikaramba ichidonha zvinoomera vemabhizinesi.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kugadzirisa dambudziko iri.
Mumbulo yeuka kuti iwo minister wefinance and economic development pamwe chete nareserve bank governor vakaita statement yakanangana nekuti vaite stabilize nyaya yeexchange rate iyoyo yamuri kutaura nezvayo, pamwe nekugadzirisa zvimwe zviri muekonomi yedu zvinoita kuti pave nestability. Saka iyoyo nyaya iyo yamuri kubvunza ngi statement iyo yakaitwa na minister weeconomic finance and economic development inotaridza kuti hurumende inogara yakatarisana nedambudziko iroro uye ichitsvaga manzira dzakasiyana siyana dzekuti igadzirise chidanho ichocho.
Muzvinafundo Mugano vanoti vane maonero akasiyana panyaya iyi vachiti zviri kuedza kuitwa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube hazvikwanisi kugadzirisa dambudziko rekushaya simba kwedora remunyika.
Inflation dambudziko ranesa Zimbabwe riri kukonzereswa nemarates ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Marates musika wemari mutema ari kukwira nenhau yemadistortions ari kuitika mumaket, zvekuti peturo yekuzim dollar garage iri kuita $18 per litre, zvinoreva kuti yakafanana ne 45 cents. Tachitarisa rate yekublack market. Tiri kuona futi zvakare kuti magaraji mamwe akapuwa mvumo yekutengesa peturo nemaUS vasina mari yacho yekunotenga peturo yacho. Saka vari kupinda mumusika mutema wemari vanotenga futi foreign currency kuti vatenge fuel vata kutengesa nemari $1.43. Saka zvaakuita ndezvekuti marates ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Saka hurumende iri kutadza kurwisa inflation nekuda kweexchange rate. Hongu vakaisa komiti yeexchange rate task force but haishandi komiti iyoyo, nekuti munhu wese paari ari kuchinja mari unoti kuonzi kuomesa mari, nekuti mari haisina simba. Saka kudimanda kuita vanhu maforeign currency kuti vaone kuseva mari dora yapera simba kuri kukonzeresa kuti marete akwire zuva nezuva kukonzera kuti mitengo ikwire.
Aka ndeke kutanga ZimStats ichitenderwa kuti iburitse kuti mutengo wezvinhu wasvika papi mushure mekumbomiswa kuita izvi muna Nyamavhuvhu gore rapera negurukota rezvemari. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kare kuti hapana kudududza pakushandisa dhora remunyika sezvo chiri chidadiso chenyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kuteya nzou neriva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
mashoko akaburiswa nehurumende yeAmerica yekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu ari kutambirwa sechokwadi nevarwiri vekodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vanoti mashoko aya anotsinirwa nechirongwa chavakaburisa gore rapfuura icho chinonzi The New Dispensation. Mike Hove weStudio 7 abata vabere kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Mashoko mazhinji ari muripoti iroro rakabuditswa nehurumende yeAmerica, mashoko atinowirirana nawo. Mukatarisa mastatistics ari muripoti iroro, mastatistics takabuditsa isu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pane ripoti ratakabuditsa gore rapfuura iroro ra2019 ranga rakanzi The New Deception, richitonongora kuti hurumende yava Munangagwa ndezvipi zvayaita pakuremekedza kodzero dzevanhu kana kuti pakudzitya kora. Ende ripoti iroro rakabva rabudisa zviri pachena kuti mamiriro ekunze pamusana pekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu atonyanya kuipa kupfuura zvaanga ari panguva yavamugano.
Tichitarisa zvakaitika makore maviri apfuura uyezve gore rapfuura, apo pakaitika mhirizhonga pakapfuurwa vanhu nemauto, tinonzwa nyika dzakafanana neAmerica uyezve masangano akafanana neEuropean Union achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise nyaya iyi nemazvo. Vakabata zvikare nyaya yezvekutsakatika kutaidza mhara. Nemaondere enyu, mungati hurumende iri kushanda nemazvo mukugadzirisa nyaya idzere?
Hurumende haitendenge pamusana penhau yekodzero dzevanhu. Mucharangarira kuti mushure mekunge vaMunangagwa vachangotora chigaro vakaumba komisheni iya inonzi Monthly Commission kuti iongorore nhau yekupfurwa kwakaitwa vanhu muna August 2018, komisheni yakabuda nezvakati wandei asina tina recommendations. Hurumende haina chayakaita pamusana pemarecommendations aya. Sangano irori reMonthly Commission rakatokurudzira kuti mauto iwaya ane chekuita nekuurawa kwakaitwa vanhu musi wa1 August vanofanirwa kunge vachiinvestigatwa, vachimiswawo zvekare pamberi pedare. Hurumende haina kana chimwe chete chayakaita. Mushure meizvozvo takatozoona kuti vakatopromota ava vatova mumiririri weZimbabwe kuTanzania, kuti munhu azonzi mumiririri wenyika dzinoreva kuti ane mavalues anoalaina nehurumende. Saka kana munhu akaindiketwa mukuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August, zvinoreva here kuti ndiwo mavalues atiri kuti vange vachikurudzira pakutemerera kwavanoita? Saka hationi kuti hurumende ine hanya nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tine hurukuro yatakaita nevechidiki vebato reZanu PF, ivo vanoti zviri kutaurwa neAmerica hachisi chokwadi uyezve hurumende yavamunangagwa iri kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Tipewo maonero enyu.
Handivunguti vechidiki veZanu PF vakariverenga ripoti ratitaura nezvo, nekuti mashoko ari kutaurwa nehurumende yeAmerica havasi kungwanhonga kubva mumhepo. Ukanyatsonoverenga ripoti irori iri rinokota masangano ari munhu muZimbabwe anoita zvekodzero dzevanhu.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM papeji redu reFacebook reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tichange tiine hurukuro nevechidiki vanorwira kodzero dzevanhu pamusoro penyaya yezvekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Hurumende yeAmerica yakaburitsa mashoko ekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tipewo maonero enyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na8 PM papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezvongwa yakapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavhairasi sedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva iyo hurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavhairasi. Mari yemunyika yoramba ichipera simba, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mbimbitho 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abayidlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF neminye.
Sikhuluma ukuthi wakhona i-patriotic act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yeye asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho oweZimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathele zindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemichado kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyele okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe butumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende selulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana lemali sokuhangelene lokulwisana lomkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ekhulu yegoqele ukukhonza lemishado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi bayakujabulela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. UNtongamile Nkomo weStudio 7 uxoxele lo kansela waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo ingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakale elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqakathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqakathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabelwa ukuthi ungamemetheka. Ngoba ingozi esilayo enkulu, umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo, asokumisa imbuthano, yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokutesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena emabhoda akithi, the only thing that they test you is temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angasiwo temperature. So yikuhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lowo siyenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibele kakhulu yikuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo umkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi ethi hayi lo mkhuhlane abantu kabazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo, bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi independence bedlulisele phambili.
Umnumzana Mlandu Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization, inhlanganiso yezempilo emhlabeni, ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho-ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke, ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe i-coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube lengozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo, uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuyele esikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane uyabe usudlule emhlabeni. Ingozi ke inkulu, kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sesiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lomonakalo.
Lo-ke bekungumnumzana Evidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende ukubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lentathelo zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso. OweZimbabwe Patriotic Act uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngumeli weMakonde, uMnumzana Kindness Baraza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcini sihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zvanalezo. Sicela bajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25 kulaba abatholakala belomlando. Ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiqeda isigwebo sakhe akumelanga atholiswe ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bevizela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe painter ilizwe ezifu libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingukungamanga ababe yakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi khona i-Patriotic Act le kumele ibophe labo abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yeye asiyalo ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomiti le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisoze survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa olilunga ledale lePhalamende elimela iWange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabe mele siyicubungule indaba enje. Asondaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele, sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthi imeli yebantwini ithukele bandla. Ngoba singayekela ihamba injalo, so ngathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulo mahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe. And njengemember of parliament, umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonoko.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle, kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Umthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF, kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithelenzisa ukuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo zijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli waweleMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhazi yehlule, kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF lamankampani adlelana laleli bandla uhulumende weMelika uhleze sicho kuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphatha amandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalwela ilungelo loluntu elizweni. Besithi, akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamoyi umnumzana Robert Mugabe. Umike Wobe weStudio 7 uxoxe loSteven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Mehluko phakathi kukaRobert Mugabe lo President Emmerson Mnangagwa saka ngokubonakala ngawo. Xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa sithi uwakhe kuphambili odloka mongameli Robert ngumongameli Robert. Ndiyakhangela empilweni yethu sizalwa sizesikule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kathi eZimbabwe udisile umntu wafa xa ethi obedemonstrata. Ndiyakhangela kurhulumente kaka-Emmerson Mnangagwa uthe ngela minyaka ingenesi ebukhosini bafa abantu abadlula ithumi. Ndiyakhangela njalo ama-evidence eyenzakala January station to transition yakale response yenzwa ngurhulumente kaEmmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele zanu PF yena uthi okushiwo ngurhulumente weMelika akusilona iqiniso uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni ukubona njani lokho
ngathi inkulumo yabo bahlele ikhuluma uzothatha isikhathi esithi khathi sesingena mnyaka wesithathu sithetha amatomu angazi bana yena uza kulungisani isikhathi awathi sizathatha isikhathi esibekanganani kunomuntu angabusa ukweminyaka kulomehluko sibe kodwa nxa ungala lokhu usengeze ububi iminyaka isiloku isanda esingazela themba la ukuthi sizalunga ngaphansi kobukhokeli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela i-commission yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle-kahle kuyini okwayenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ubona isele nqali into enjile yenza auto cover lesiwa into yenzwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo emasikhala constitutional lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesizakele abantu bazodutshulwa yena nguye ucommand and chief of defence kalo ukuthi wena nxa ungu-captain we-team iqembu lakho lingaziwa nguye abu-responsible for that angeke athi zakwazi ukuthi abantu badutshulwa ngabantu. So upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. It has stated that commission of inquiry, that is why you waste of time. Therefore, Glimari actually starts the land.
Uphosela amazwi akho okugcina phezu kwawo lolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ngingathaba kakhulu nxa uhulumende yasezimbabwe ingamthathela njengoba nje ithambo likayi-Chaid Samara xa bamdlala manje sakuphila bangasithenge sithi lapha kodwa basamfunta ngenezimbabwe ngingathaba kakhulu siyembona lapha komthetho.
Silokhu sikudaba lunye lukaZamara siyezwa abebandlele zanu-P F bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uZamara yena ungaphi ungathini ngalokho.
Ngathi ngesikhathi sana ozongupresident okwamanje yeke ngu-minister of justice ngiye sahamba siyamnika i-petition sela ukuthi basinsidile udignitata so akekho into enjinjayo waphuma lapho wasuka kudefense wangela kumedisini so uyakwazi ukuthi iyahambisa njani indaba kayiteta.
Lowo ke ngumnomzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxa lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthwakazo omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 bese luphela ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Mthokazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo-8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emizini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezinotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla, njalo lo mnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isizwe esingabantu esikhetha kwe-experience mdala sisasebenzisa imali yamaqhinga. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesiqina sesisebenzisa ngokunobhiyela zitsheki or amathavela zitsheki obaaziningi. So as long as i-politics yelizwe ingahambisani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga. Ilokhu i-stress i-value singansikayo ukuthi imali yethu ibe-stepu ibe yimali ele-value ikuthi kulungiswe iindaba zombangazwe. So akusoze kudintshe lokho nje okuya kusenzeka kuhlebo siloku sisebenziswa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka ikhala phana kuyamenda kukhuleka phana. But inkinga yokuthi izigamba lakhona zisuka zifuneke zibe ziningi kakhulu, mali lokhu idleka 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 ngenxa yemisindo ekhona. Isikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto utitanisandakho imali abantu abayifuni ngoba gcineni ayithengi lutho, igcinile ziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ongusomabhizimusi uthi kusovala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala ukuthiwa i-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha i-rate yalo liqathanisa lerandi leleyo yesidola uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo, liwa nsuku zonke. Ubuso khangela ke le mpahla ezitolo lapha abathengisa khona ke ngalo ke idola lele kuthiwa i-bond, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-tax, kodwa ke ezitolo ezingane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenza ukuthi babize intengo yabo ke ngenye idola
ubususitsho ukuthi hayi yesidola yilayo bese bekhakhuletha ke bekhangela ke irate yalelo langa ke iyo iprice yabaza kuchaja yona abasacharge ke ngayo izimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga ke icharger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 or 500 ngebond okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikheshi yakhona ayitholakali ngathengisa ngikho kheshi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayoda abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS yemafonini le abayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokunzima ama-coins bamarandi ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu omele adinga imali ayithenga leyo i-foreign card kumarandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi anansi athenga impahla phandle kwezi nxa umuntu owodala. So kuzokunzima ama-sales seyehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into adibezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi ekhona kabanayo. So sokulobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukele ikhokheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Kulala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco, kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ule mizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broader Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.